Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati kunyange hazvo uwandu hwevari kurwara nechirwere cheCOVID-19 wadzikira, zvakakosha kuti nyika irambe ichitora matanho ekudzivisa uwandu hwevanobatwa nechirwere ichi kuburikidza nekubaya veruzhinji nhomba. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichatenga nhomba iyiyo pavanhu pachena.
COVID-19 vaccine, which has been scientifically ascertained to be safe, will soon be introduced. These will be state funded and free.
Nhomba dzeCOVID-19 dzinenge dzaongororwa kuti hadzikanganise utano dzichapihwa manje manje, dzichatengwa nehurumende uye dzichapihwa pachena.
VaMnangagwa vatenda vemabhizimusi nenyika yeChina iyo varumbidza nerubatsiro rwairi kupa Zimbabwe. VaMnangagwa vati Zimbabwe ichabatsirwa pachena neChina nenhomba zviuru mazana maviri.
Allow me to take this opportunity to express our heartfelt and sincere gratitude to the President of the People's Republic of China, His Excellency Xi Jinping, the government and the people of China, for their kind donation of 200,000 doses of the Sinopharm vaccine.
Ndichenderewo kuratidza rutendo rwedu nerufaro kune mutungamiriri weChina vaXi Jinping nehurumende yavo nekubatsira nenhomba yeSinopharm zviuru mazana maviri.
VaMnangagwa vatendawo vashandi mubazi rezveutano vachiti vari kubata basa guru, vakakurudzira veruzhinji kuti varambe vachizvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Chatshwayo vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ichizivisa veruzhinji kuti nhomba ipi ichashanda uye vanhu vachabayiwa ndevanani.
Nyaya yevaccine kana nhomba yechirwere chanesa checoronavirus haisi yechihwandihwandi kana kungotaura. Takuda kuti pataurwe zvinhu zviri pachena kuti vaccine kana nhomba iyi imhando rudzii, yakamira sei, pabudiswe program kana kuti plan ichashandiswa kuti tichafambisa so vachatanga kubaya vanhu ava vachadii, zvakamira sei, nekuti inyaya yeupenyu hwevanhu. Saka vanhu vanofanira kuziva madetails akaita sei iwavo kuti zvinhu zvacho zvakambomira sei. Panongonzwa kuti ne munhomba 60% usingazivi kuti inhomba rudzii, zvakamira sei, 60% yacho ndevapi vari kuti 60%, nekuti
VaMnangagwa vakurudzirawo vemabhizimusi kuti vaone kuti mitengo yezvinhu haikwiri, vakashorawo kuvaka kwedzimba mumatoro. Vatiwo vanoda kuti sangano reEnvironmental Management Agency rizivise kuti hapana achabvumirwa kuvaka mumatoro enyika. Mashoko avaMnangagwa ekuwaniswa kwenhomba pachena aya ari kutsigirwawo negurukota rezveutano, uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vataura paurongwa hwokucherechedzwa kwezuva regomarara pasi rose, vachiti hurumende inokoshesa upenyu hwemunhu wese, nekudaro nhomba yeCOVID-19 ichange ichipiwa munhu wese pasina muripo. VaChiwenga vatiwo hurumende iri kuisa urongwa hwekuti chive chiga chekuti vanhu vanenge vasvika pazera rinozivikanwa kuti vanenge vava panjodzi dzekubatira gomarara vange vachiongororwa. Masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushoropodza hurumende nekusabuda pachena nehwaro hwekubata denda reCOVID-19. Nyaya iyi yakabudawo pachena apo mapazi ehurumende akatadza kugutsa komiti yeparamende inoona nezveutano mibvunzo yaibvunzwa vakuru vakuru ava panyaya yeurongwa hwavo pamusoro pedambudziko reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.